chinhu chakanaka kuri kuti vakwanisa kuti vabatsire Zimbabwe ne $500 million, asi ini maonero angu ndine dambudziko mujana neAfricanism Bank, nekuti gore rapera muna November mutungamiriri wavo ivo veAfricanism Bank vakauya kuHarare, vakataura navamunangagwa vachangobva mukupinda, vakataura pari dzaisvika kuma $1.5 billion, asi hapana tine kumeso chatakaona. Saka panoitika dambudziko tikaona zvinhu zvadaro, kuti pane zvivimbiso zvinenge zviripo nemhirizhonga iripo pari zvino munyaya dzemari munyika, handifunge kuti zvinenge zvakanaka kuti tinge tichiperekedzwa kusango neAfricanism Bank kana pasina chavanga vaita.
Kana makatarisa bhengi iri, munoona sekuti bhengi rakanaka here kuti Zimbabwe ikwerete mari kubva kwavari?
Ebhengi rakanaka rinenge tichipakwanisa kupa Zimbabwe mari neatingati mafavorable interest rates, asi chinonetsa pamari dzinotaurwa dzakadai ndechekuti zvinokwanisa kunge zvaitika kuti vawirirana, asi zviga nemaconditions zvinozofanira kunyorwa pasi kuti mari izobuda zvokwanisa kutora nguva yakawanda. Saka iko zvino nyaya dzekuwirirana nekunyorerana pasi, vana vemuZimbabwe vaneta nekunyaya kunzwa kuti tawirirana tanyorerana pasi, asi vakuda kumboonawo zvinhu zvichishanduka, mari yacho ichipinda. Mucharangarira vamunangagwa vachitiwo vakakwanisa kuita zvibirano zvinosvika kuma $20 billion, asi mainvestors achona vanotaura anosanganisira Africanism Bank haasati auya kuti tinge tichiona kuti mari dzatona dzavaiwirirana dziri papi.
Vakurukura zvekare pamusoro peimwe $500 million yenostro stabilization facility. Iyi yakasiyana sei ne $500 million yataurwa nhasi?
Musiyano wadzo ndeyekudai. $500 million yataurwa nhasi ndeyekuti Zimbabwe inge ichikwanisa kuva ne foreign currency yekutenga zvinhu zvakakosha zvinenge zvichidiwa munyika, zvinofanana nekuti fuel, zvinofanana nekuti magetsi. Tine amwe magetsi atinotenga kusouth Africa, kueskom nekumozambique. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichitoda foreign currency. Ndiyo iri kutaurwa nzi yawirirana nhasi. Yenostro mafambiro ainozofanira kuita ndeyekuti kune vari kunze kwenyika vanenge vada kuisa mari dzavo muZimbabwe dziri foreign currency, chero vari muZimbabwe machiona, Nostro tichairangarira kuti ndo yakataurwa navamangodya mwedzi uchitanga pavakaparura mafambisirwo aifungidzira kuti mari dzichaita. Africanism Bank inoti iyo ichapa $500 million kuti wese azoda kuti anga achibvisa mari muakaunti kuri kuti haachadi kushandisa akaunti iyoyo, kana kuri kuti pane zvinhu zvamuri kuda kutenga zvinenge zviri zvekunze kwenyika, mari iyi ndo inenge ichitenderedzwa kuti vanhu vange vachikwanisa kuaccessa maus dollars avo. Nhoroondo yacho ndeyekuti muna 2007 baba Gideon Gono vakapindira maus dollars anga ane vanhu nemaorganization nezvikoro vakatora vakashandisa zvinhu zvavakavashandisa. Saka mari iyi inyaya yekuti kuda kuti vanhu vange vane confidence yekuti iko zvino Reserve Bank haichazokwanisi futi kupindira ichitora maus dollars avanhu. Ndosaka kwazoitwa iyi nyaya $500 million yamanostro account inobva kunhoroondo yavagono.
Tikatarisa kukwereta kuri kuita hurumende, imimi mune vimbo here yokuti Zimbabwe ingakwanisa kudzorera mari iyi iyo ikasara ine zvimwe zvainokwanisavo kuwana mukukwereta uri?
Dambudziko ratinaro nderekuti hatisi kuda kukata expenditure, hatisi kuda kuneta kuisa mari mumwe tichishandisa, ndo zviri kutikonzera kuti tinge tichikwereta. Tine zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kunge tichifungidzira kuti senyika hazvisi zvinhu zvakanyanya kutikoshera zvatokwanisa kutotengesa tikawana mari. Iko zvino tiri kunzwa kuti tiri ku kwereta ndege dzekufamba nazo tichikwereta ndege dzeZimbabwe imwe inonzi yakapotsa yaura yavanhu pa weekend apa isina kunyatsa kufamba zvakanaka. Tine hurumende ine mamobile companies maviri, Net One neTelecel. Zvinhu zvakadaro pane vanhu vakawanda vanoda kupinda muindastry vanokwanisa kutopa hurumende imari. Chakunze kwekukwereta nekupa vamwe vanhu vasina mataxi akafanana ne2%. Ngatimbotarisawo kuti iyo hurumende ichabatsira sei kubudikidza nekutengesa zvimwe zvinhu zvatisingafungi kuti isenyika zvinhu zvakatikoshera. Yoita mari yokwanisa kukavha kana kuti kubhadhara pamwe panenge pachida kubhadharwa pairi kukweretera mari ivo vachikwanisa kureiza mari kubudikidza nekutengesa maassets asingatishandi.